Mangwana nakanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 21, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti nezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vasharudzwa vari vega kana kumuzita rakusimudzwa nemadelegati akauya zvichireva kuti kana taakuenda kucongress kungono afema as congress nathawoz ato vatosarudzwa ani oppose.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora wosarudzwa pasina anovapikisa.
Kuri kuti nyika yose ngatiise musoro pamwe chete tikwanise kusimudzira bazi rezveutano, vanhu vakwanise kurapwa, vakwanise kurarama.
Vakoti vokurudzira hurumende kuti iite nhaurirano navo sezvo vashandi vakawanda vemubazi rezveutano vari kudiwa zvakanyanya nedzimwe nyika, zviri kupa kuti vakawanda vavo vagume vaenda kunotsvaga mafuro manyoro. Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi eFIFA 2022 World Cup ari kutambirwa kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora nezuro vakakunda musarudzo dzebato iri dzekuva mutungamiri sezvo pari kunzi hapana akakwanisa kudomwa kuti akwikwidzane navo. Kongresi yebato iri iriko muna zvita. Kuvhota uku kunonzi kwakaitwa neNational Council yebato iri mushure memisangano yeNational Executive neStanding Committee. Vamwe vainzi vaida kukwikwidza chigaro ichi vakaita sasachigaro webato iri vaMorgan Komichi navanoRest Marara vanonzi havana kusarudzwa. Asi vamwe mubato iri vasina kuda kudomwa nemazita vaudza Studio 7 kuti havana kufara nekuitwa kwesarudzo idzi vachiti dzainge dzisiri pachena. Vanoti matunhu ose aifanira kuvhota sezvinotarisirwa. Asi mutauriri webato iri vaWitness Dube vati hapana chakaipa pane zvakaitwa nezuro.
Hongu ichokwadi vamonzora vasarudzwa nemaprovinces anga ari muNational Council secandidate. Vasarudzwa vari vega hapana mumwe hapana kumuzita rakasimudzwa nemadelegati angauya akauya zvichireva kuti kana taakuenda kucongress kungono afema as congress nathawoz ato vatosarudzwa ani oppose as a candidate. Saka kucongress kunenge kwakungozadzikisa kuti hongu ndivo president wedu. Ndozvaitikawo kuna vice president Chief Mbowe. Asi kune vice president vechiviri kwaita manominations anokwana kuita iwo 4.
Saka pachaitwa sei?
Saka iwawo achazopinda musarudzo kwaitwa maballot papers kuitira kuti tinge tichiona kuti manominees ndavapi, nekuti manominees achabva ipapo vanhu vanenge vaine at least 30 yemavotes emanational council members vanobva kumaprovinces iwawo. Saka tichaita delegates venational council vangani 130 munhu anenge achifanira kunge awana mavhoti mangani kuti ange ari iyo candidate kana pakuenda kucongress. Asi zviri pachokwadi kuti vice president vechiri achakwikwidzwa kucongress na kukaita vaini atleast vaita more than 30% na chairperson na vice chairperson.
Izvi zvinorevei vaDube?
tiri kuenda makongress resolutions a 2014 akati iyo kutanga congress iri kutevera iyo iyi chichifaye tichanga sarudza presidium so tichagumira pa5%. Mudzese nzvimbo dziri pasi president vachazosarudza in consultation nepresidium kuchizoafemiwa nezvakanza.
Saka mati muri kungosarudza mutungamiri anova purezidendi vateedzeri vake nasachigaro chete
nasachigaro nemutevedzeri wavo ndo mapositions ane posibility ekunokwikwidziwa kucongress. Ndokunge tawana makandidati pane vamwe vasarava anoita at least a third yemavhoti kuti vange vachinzi vanominatiwa. Kana zvikaitika sezvavaitika kuna president kuti kana takuvaisa mavhoti vongovhotera nesakasi vongovhotera munhu wani vamwe votadza kuwana mavhoti zvinongozvishirawo kuti vanhu ivavo vanenge vasarudzwa anopera. Saka kana takuenda kucongress nongoafemiwa sezviri kuzoita president vedu vamunzo.
Ko vamwe vanogona kutika ko sei musina kudzokera kumatunhu kana kuti kumaprovhinsi zvaimboitwa kare kuti vatungamiri vasarudzwe?
Vanhu vanofanira kuziva kuti constitution inenge yakanyorwa nenzira yekuti inokupai mukana wekuti mugone kuita zvamunenge muchiona kuti zvinokupai yandingati outcome iri right. Pare zvino hatina mari yekuti tiende kumaprovinces ese ari 50 ndechekutanga. Chechipiri hatisina time yekuti toda kuti tipedze zvinhu zvese gore rimwe risati rapera. Chechitatu tine threat yevanhu vakambobuda muMDC.
Pane dambudziko rei apa?
Saka kana tikazoitira kumaprovinces totadza kusekiwa mavheni nekuti munozova kwese kwatiri kwekune maofisi kumwe kwacho hakuna maofisi tinongori neharvest house yatogona kuvharirana tiri tega tichizova tivana vemdc vega. Constitution itaure kuti vanhu vanofanira kuita provincial council inoti manominations tofanira kubva kumaprovinces. Saka anogona kubva kumaprovinces achiita represent munational council.
Mutauriri webato reMDCT vaWitness Dube vari parunare muHarare. Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti zvakakosha kuti hurumende iite nhaurirano nevashandi vayo kuti vasabude munyika vachinotsvaga mafuro manyoro kunze. Izvi zvinotevera mashoko asachigaro webhodhi rinoona nezvevashandi mubazi rezveutano kana kuti health services board Dr. Paulinus Skosana ekuti vashandi mubazi iri vanodarika zviuru zvina kubva muna 2021 kusvika muna mbudzi gore rino vakasiya basa vachienda kunyika dzakaita seAustralia neBritain kunyanya. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaDongo.
Nyika ino yava nenguva yakati kuti ikonomi yedu isiri kufamba zvakanaka zvaita kuti pave nematambudziko akawanda, ende matambudziko aya haana kunge akanangana nemamwe mapazi ehurumende, akanangana nemapazi ose kusanganisira bazi rezveutano.
Ndeapi matambudziko ari mubazi rezveutano vaDongo?
Bazi rezveutano rine matambudziko akawanda anonyanyokonzereswa nekushaikwa kwemari, anokonzereswa nekuluza value kwemari yemunyika muno. Zvaita izvo kuti vashandi vange vechitambira mari dziri pasi. Saka chanyanya kuita kuti vashandi vehurumende vezveutano vabude munyika muno imari yavanotambira iri pasi. Takutarisa dzinotambirwa kune dzimwe nyika dzakatitenderedza muno muSouthern Africa kana kuti muno muAfrica, tichizoenda kunze kwenyika dzekunze kweAfrika tinotarisa mari iri kutambirwa nana mukoti pari zvinezvi ndo iri pasi kudarika dzimwe nyika dziri muno muAfrica.
Zvinokonzera matambudziko akaita sei?
Zvaita izvo kuti vakangonzwa kuti kune kwaita mukana vanomhanya, uyewo takatarisana nekubuda kwevanhu vakawanda zvanosanganisirana neCOVID-19. Kuuya kwakaita chirwere cheCOVID-19 chakabva chaita kuti vashandi vehurumende vezveutano vave pademand worldwide. Saka vari kudiwa kunyika dzakawanda dzakabudirira kunana UK, Australia, America nedzimwe. Saka vari kuwana paine mukana dzakawanda. Asi chanyanya chikuru chiri kunyanya kuitika kuti vanhu ava vange vechibuda inyaya yandataura yemari yemuhuro. Chechipiri inyaya yeworking environment. Patingati pavanoshandira muzvipatara medu hamuna zvinhu zvekushandisa. Muzvipatara medu hamuna maequipment. Muzvipatara medu midhuri chaiyo inoda kuvandudzwa, haina kumira zvakanaka. Vana mukoti vanhu vanotora nguva yavo yakawanda yekurarama vari pamabasa vakatarisana nevarwere, ende ndopa vanopedzera nguva yavo.
Zvii zvamunenge muchitarisira vadongo kuti zviitwe?
Tinonga tichitarisira kuti pabasa ipapo pange pari conducive, pachiita kuti vakwanise kuswererapo vachishanda vaine zvikwanisiro zvekushandisa. Ivo vakahorawo mari inokwanisa kuti vasiyawo vana vavo vaenda kuzvikoro, vakwanisawo kuvatengera chokudya, vakwanisawo kuwanawo accommodation pekugara pakanaka, vakwanisawo kuwanawo chekufambisa chinovaunza kubasa. Zvese izvi hazvisi kukwanisika, hazvisi kuitika. Saka izvi zvese zvabva zvaita kuti vana mukoti vedu vawane mabasa kunze kwenyika, kunove iko kwavari kupihwa zviri nani zvinobatika, mari iri nani inotenga. Saka zvataurwa izvi neHealth Service Board, tingati iconfirmation yekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara.
Sei muchidaro?
Nekuti panobuda vashandi vakawanda kudaro papiriodhi iri kutaurwa iyi, zvinoreva izvo kuti vashandi ivavo havakwanisi kutsivika nenguva iyoyo chimbi chimbi. Nekuti takatarisana nana mukoti, takatarisana nana chiremba nevamwe vanhu vanokwanisa kunzi tavana mukoti kana tichinge tapedza makore matatu tichimutrena, tavana chiremba tichinge tapedza makore anokwana 5. Saka izvi hazvikwanisiki kuitika overnight kuti tikwanise kutozadza zvipatara zvedu nevamwe. Zvinoreva izvo kuti muzvipatara mwane shortage yakanyanya pari zvinezvi.
Poitwa sei vadongo?
Kuri kuti nyika yose ngatiise musoro pamwe chete tikwanise kusimudzira bazi rezveutano, vanhu vakwanise kurapwa, vakwanise kurarama, so that vanoenda mumaindastry vanopinda kumakambani vagonosimudzira upfumi hwenyika vaine hutano hwakakwana.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunare muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto mapfumbamwe, mapurisa maviri nevanhuwo zvavo vakaurayiwa muNigeria neZuro nevanofungidzirwa kuti ndevanopfurikidza mwero vechikwata chinozivikanwa nekuti Islamic State West Africa Province kana kuti ISWAP mudunhu reKano. Vanopfurikidza mwero ava vakarwisa besi reMauto. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Bepanhau reHerald rine nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kukurudzira vechidiki kuti vakashandise zvinodhaka kuti vakwanise kuunza budiriro munharaunda dzavo nemunyika. VaMnangagwa vakataura mashoko aya pamusangano weWorld Children's Day kumulungushi Conference Center kuZambia. Bepanhau reChronicle rine nyaya yekuti gurukota rezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vari kuti hurumende iri kuronga kutora matanho akaomarara sezvo kubatwa kwevanasikana vadiki chibharo kuri kuramba kuchiwedzera zvakanyanya munyika. Vari kubata chibharo ava vanonzi vachaomeserwa nemutemo. Bepanhau reNewsday rine nyaya yekuti vaimbova gurukota rehurumende vaSevia Kasukuwere avo vari muupoteri South Africa vari kushora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti havasi kutevedzera bumbiro remutemo webato reZANU PF uye varingokoshesa kuzvipa masimba. vaka shukwere vaita ora pamusangano wezvekuzeya kupidigurwa kwehurumende yevaive mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe makore mashanu adarika. Bepanao Newsworks repadande mutande rine nyaya yekuti gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vari kupomerwa mhosva yekuva mambure euori unonzi uri kuitwa kuVictoria Falls panyaya yekugoverwa kwenzvimbo dzekuvakira. Vanonzi vari kushanda vachiita zveuori nameya weguta iri vakambosungwa vasomveli dzamini. Vaviri ava vanonzi vari kuda kudzinga basa mabharani wekanzuru vaRoni Dube vari kuferefeta nyaya iyi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamukasei mhuri yese yeZimbabwe mamuri vatiri kukosa nebuba mwoyo. Tatiregai timbotaura tiri varume tichiudzawa muvarume vari kunzwa uko. Zvinonyadzisa, zvinopa kusirisa, zvinonyadzisa kuona zviri kuitika muvarume venyika dzepasi nemunyika medu vachibata vanasikana chibharo, vachibata vana vakazvara chibharo, vachivambunyikidza kodzero dzavo, vachivametisa. Zvinhu zvakadai zvinonyadzisa zvikuru, hazvisi zvinhu zvatinokurudzira kauri zvinodiwa musociety. Varume zvinonyadzisa, muri vana baba, rangarira kuti mwana wakazvara ari mwana wake weropa rako, woenda naye pabonde wobva wamupa nhombo. Kana uri murume chai, kana varume mune mashavi, mune mweya dzakadaro dzinokutambudzai, uyai tikunamatirei tipise madhimoni akadaro abve pamuri, nokuti munosiya varume vese tiri pakunyara. Zvinhu zvakadai hazvizvi hatizvikurudziri, uye fundira kuyambira futi kuna ana amai vanenge vakasiyana nevarume. Mundowanikwa kaudana mwarume nevachiina nevana vavasikana. Tinokurudzira kuti tiri kuona tirikunzwa zvenhau dzakawanda dzevarume vanozotora vana vamadzimai vana vasikana vachivaita madzimai. Chiitiko chakadai chii chinonyaisa zvikuru? Saka zvakakosha kwamuri vana amai kuti kana masiyana nababa zvinoda nevana muvasiye kuvabereki, kana kuti nemuvarume zvinoda kuti mugare nevana venyu, nokuti hazvibatsiri. Tiri kuona zvakanokunzwa zvakawanda zvinenge tichiitika. Saka namashoko tinotenda.
Pamusoro yestudio 7 aiva munoita basa rakanaka zvikuru maererano nenews yamunotipa kuno kuZimbabwe, South Africa, all over the world. Munoita zvakanaka zvisingamboiti. Asi inini neanarisi yandakuona namareporting amunenge maakuita anoita sokuti munenge maakurerekera kubato riri kutonga muno muZimbabwe, and it seems munopa more chance kubato riri kutonga, kana tikati kuna mugwadi chaiko chaiko, munomupa kusvika ataura kusvika apedza. Asi tikatora uyu anonzi Osalosiiziva kana kuti Fadzai Maere, hai taure matochinja maakuenda kune imwe topiki. Ndozva kuti mamusi hamukwanisi kuti mubudise pfungwa dzangu, nokuti kuda kumusi ndotaura zvamusingafariri. Asi nemazivi andoita kubva kare maamuri vanhu vano vasina kwavakarerekera. Mukoma Wande munhu wandoziva kubva tiri vadiki matibi mission uku vari munhu ano vati government gazette and so forth. Saka ndokumbirawo kuti ripoteiwo nyaya maka muri unbiased because it seems izvino izvenji dzaungoenda kubato riri kutonga chaizvo. Unoona kuti panongoti pakakuti taure weccc watokatwa akaenda kuna mugwadi, unopiwa airtime imwe, ndoti airtime inodzikwei kusvika aneta kutaura muzodzima. Please gadzirisai ipapo, unless kana makazonzi chinjai maitiro rechoto chinja. Thank you.
Mangwanani pastudio 7 makadiko vana vangu matanuka Wande nevamwe vashamarari. Ndoda kuti ndinge chipindurwa mbunzo wangu na mafume kuti vari kuti kudii pana we Rufaro Stadium kuzi FC Platinum rimboshanisa Mandava Stadium izu iyo wena izu tanzwa nokubaiwa mune zvino Sports Stadium iyo ndo vandopi wamari ne matimu ane aishandisa Rufaro Stadium saka iko zvine zvari kuti kudii kuzi tikuti tikataura nevanhu vezanupf kana kuti vegovernment vari kutaura kuti kanzuro yamakavhotera ndo iri kudya mari saka ndoda kuti ndinyatsonzwa kuti chiri kumbonyanyonetsa pana tagwere naiwana namafume kana kuti kanzuro yeharare kuti chii chiri kukonzeresa kuti National Sport inonzi Rufaro Stadium isagadzirwe tirambe ichingoshandiswa National Sports Stadium yatisinga isina unyatso kuti sunungukira kana ichitamba nedzimwe timu toita kunge titori kwawe chaiko.
Zvino chinonetsa mukoma Jonga namukoma Blessing ndechekuti muZimbabwe munotaurwa kuti ndivai mune demokirasi uyezve kodzero dzevanhu dzobatwa zvakafanana pari tinotinetsa pari dezimbabwe tinogara tichihwa pachi kampeni vane zanupf each and every time vachitaura kuti hezvizvi 2030 tinozosvika tadai tadai asi hapana kana musi umwe chete watakambohwawo mamwe maopposition party achikambena either mamdc yamonzora kana tripc kana apsi opposition hapana patomahwa achikambena pari dezimbabwe saka hatizivi kuti rejezimbabwe inhepfenyuro yevanhu here kana kuti inhepfenyuro yezanupf mutibvunzire kuna ana mugwadi ndo vanogara vachitaura zvino izvozvo ichi ndezviri chaii kuti radio zimbabwe ndeye munhu wese but hatimbohwi maposition party achikambena ipapo sei
taura tiri varume tichiudzawa muvarume vari kunze uko zvinonyadzisa zvinopa kusirisa zvinonyadzisa kuona zviri kuitika muvarume venyika dzepasi nemunyika medu vachibata vanasikana chibharo vachibata vana vavakazvara chibharo vachivambunyikidza kodzero dzavo vachivametisa zvinhu zvakadai zvinonyadzisa zvikuru hazvii zvinhu zvatinokurudzira kana kuti zvinodiwa musosaiti varume zvinonyadzisa muri vana baba rangarira kuti mwana wavakazvara ari mwana wake weropa rako woenda naye pabonde wobva wamupa nhombo kana uri murume chai kana varume mune mashavi mune mweya dzakadaro dzinokutambudzai uyai tikunamatirei tipise madhimoni akadaro abve pamuri nokuti munosiya varume vese tiri pakunyara zvinhu zvakadai izvizvi hatizvikurudziri uye funzira kuyambira futi kuna ana amai vanenge vakasiyana nevarume vondowanikwa kaudanana mwarume nevachiena nevana vavasikana tinokurudzira kuti tiri kuona tiri kunzwa zvenhau dzakawanda dzevarume vanozotora vana vamadzimai vana vasikana vachivaita madzimai chiitiko chakadai chii chinonyaisa zvikuru saka zvakakosha kwamuri vana amai kuti kana masiyana nababa zvinode vana muvasiye kuvabereki kana kuti nemuo varume zvinode kuti mugare nevana venyu nokuti hazvibatsiri tiri kuona zvakawanda nokunzwa zvakawanda zvinenge tichiitika saka namashoko tinotenda
pamusoro istudio 7 aiva munoita basa rakanaka zvikuru maererano nenyuzi dzamunotipa kuno kuzimbabwe kusouth africa all over the world munoita zvakanaka zvisingamboiti asi inini neanarisisi yandakuona nemareporting amunenge maakuita anoita sokuti munenge maakurerekera ku bato riri kutonga muno muzimbabwe and it seems munopa more chance kubato riri kutonga kana tikati kuna mugwadi chaiko chaiko munomupa kusvika ataura kusvika apedza asi tikatora uyu anonzi ostarosiisiziva kana kuti fadzai maere hai nongoti taure 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 matochinja maakuenda kune imwe topic ndoziva kuti mwomusi hamukwanisi kuti mubudise pfungwa dzangu nokuti kuda mwomusi ndotaura zvamusingafariri asi nemazivi andoita kubva kare mamuri vanhu vano vasina kwavakarerekera. Mukoma wande munhu wandoziva kubva tiri vadiki matibi mission uku vari munhu ano vatiri government gazette and so forth. Saka ndokumbirawo kuti ripoteiwo nyaya muri unbiased. Muri unbiased because it seems iye zvino nyuzi dzenjini dzaungoenda kubato riri kutonga chaizvo. Unoona kuti panongoti pakakuti taure taure weccc watokatwa akaenda kuna mugwadi unopiwa airtime imwe ndoti airtime inonzikwei kusvika aneti akutaura muzodzima please gadzirisai ipapo unless kana makazonzi chinjai maitiro rechoto chinja. Thank you.
Mangwana nemangwana vanobva studio 7 makadiko vana vamukoma tanunoka wande nevamwe vachamarara ndoda kuti ndinge chipindurwa mubvunzo wangu navamafume kuti vari kuti kudii panhau yerufaro stadium because FC Platinum iri kungoshandisa mandava stadium isu icho huenda isu tanzwa nekubayiwa mune hino sports stadium iwo ndo vandopiwa mari nematemu ane aishandisa rufaro stadium saka iko zvinezvi vari kuti kudii bhozo tikuti tikataura nevanhu vezanupiefu kana kuti vegovernment vari kutaura kuti kanzuro yamakavhotera ndo iri kudya mari saka ndoda kuti ndinyatsonzwa kuti chiri kumbonyanyonetsa pana tagwiri naiwana namafume kana kuti kanzuro yeharare kuti chii chiri kukonzeresa kuti national inonzi rufaro stadium isagadzirwe tirambe tichingoshandisa national sports stadium isina kunyatsotisunungukira kana tichitamba nedzimwe timu toita kunge titori kwavo ichaiko.
Zvinhu chinonetsa mukoma Jonga namukoma Blessing ndechekuti muzimbabwe munotaurwa kunge kwai mune demokirasi uyezve kodzero dzevanhu dzobatwa zvakafanana. Pari chinotinetsa pari nezimbabwe tinogara tichihwa pachi kambeni vane ZANU-PF each and every time vachitaura kuti hei vision 2030 tinozosvika tadai tadai asi hapana kana musi umwe chete watakambohwawo mamwe maopposition party achikambena either maMDC yamonzora kana TPC kana APC opposition hapana patomahwa achikambena paredio zimbabwe. Saka hatizivi kuti redio zimbabwe inhepfenyuro yevanhu here kana kuti inhepfenyuro yezanupf. Mutibvunzire kuna ana mugwadi ndo vanogara vachitaura zvinezvovo ichi ndezviri chaimo kuti redio zimbabwe ndeye munhu wese but hatimbohwi maopposition party achikambena ipapo sei.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Kana paine zvamuri kuda kuti tiburitse tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzedu dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitika muAmerica. Mumwe murume ane makore makumi maviri nemaviri ekuberekwa akapfuura vanhu vashanu munzvimbo inowanzotandarirwa nengochani muguta reAmerica reColorado Springs neZuro. Anonzi akazobatwa nevamwe vanhu mapurisa asati asvika. Mukuru wemapurisa muColorado Springs vaAdrian Vasquez vanoti pakawanikwa puti mbiri dzaishandiswa nanyakupfuura vanhu uyo. Mapurisa anoti achiri kuferefeta kuti chii chakapa kuti apfuure vanhu ava asi anoti ari kudawo kuona kuti iyi haisi mhosva yeruvengo here. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati kunyange chikonzero chekupfuura vanhu ava hachisati chazivikanwa ngochani muAmerica dzinogara dzichirwiswa zvine mhirizhonga mukati. Muna 2016 vamwe vaive panzvimbo yaitandarirwa nengochani kunyanya makumi mana nevapfumbamwe vakaurayiwa.